mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 26 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nependuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inonzi haisi kuratidza kuzvipira mukurwisa dambudziko rekurodhwa kwevana vasati vabva zera. Bato reZANU-PF rinoti murume akaenda kumatare edzimhosva achipikisa kusarudzwa kwava Emmerson Mnangagwa vakabuda mubato iri kare. America yava nedambudziko rekushayikwa kwevashandi apa mabasa mazhinji ave kumuka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti hurumende haisi kuratidza kuzvipira kurwisa dambudziko rekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Izvi zvinotevera minduro yakapiwa nehurumende kunyaya iri kumatare yekuti idzike mitemo inobatsira mukudzikisa dambudziko iri rakashorwavo neUnited Nations. Vakaenda kumatare kuti hurumende iomesere vanoroora nekurodza vana vasati vabva zera. Vanosanganisira muzvare Sharon Moffat vekumasvingo vakabatana nemasangano akaita seLegal Resources Foundation neWomen's Coalition of Zimbabwe. Vari kuda kuti pachechi yemarange pose paitwe dzidziso yekuti kurodza vanasikana vasati vabva zera kutyora mutemo zvichinzi zviitwe kwemavhiki gumi nemapfumbamwe. Vakaendeswa kumatare vanosanganisira mutepedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, gurukota rezvemukati menyika vakaZembe Kazembe, gurukota rezvemadzimai amai Simbiso Nyoni uye Zimbabwe Gender Commission vachinzi vamisitsika yekurodza vana vasati vabva zera kunoitwa nechechi yemarange Apostolic Church of St. Johane neIndependent African Apostolic Churches ichimirirwa neApostolic Churches Council. Hurumende iri kukurudzirwawo kuti itore vanasikana vakaroorwa vasati vabva zera yovatsvagira kwekupotera. Asi magweta ehurumende anoti yaita zvose zvinodiwa pamutemo kuchengetedza kodzero dzevanasikana uye vari kuiendesa kumatare vari kuratidza kurasika. Hatina kukwanisa kubata vaZiyambi kuti tinzwe divi ravo sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda.
Tatambira gwaro rawapindura arajenzo mchirungu respondents ya waita kune masamanis anga akaendeswa kudare nemagweta yedu eZimbabwe Lawyers for Human Rights vachimirira Legal Resources Foundation, Women's Coalition in Zimbabwe namzvare Sharon Moffat. Gwaro ravo rakavanarabva kune magweta ekwatomy general's office akamirira Minister of Health maministries akawanda zvisingaiti mari kutotaura kuti inova minister of health nevamwe wakadaro maminista ehurumende vavari kutaura kuti isusu zvamuri kutaura izvo kuti machild marriage tekutoita zvinhu zvakakosha kaitoita zvakakosha zvikuru.
Mungatsanangura ipapo here?
Takasamagwe nemashoko atagamuchira nhasi awakapindura mutsamba dzakaendeswa kumasamaniso kwai kuti muresponse yavo kuti vari kuzviita isusu taita zvinhu zvakawanda zvikuru kuda kudzidza nyaya yemachild marriages. Asi zvinorwadza ndezvekuti nyaya idzi inyaya dziri kutaurika munyika yeZimbabwe sezvamunoziva nyaya dzatakanzwa dzakaitika kumanikalini dzakazobuda kumanika posi nehamwe mamedia alfa tichitaura nezvazvo inyaya dzatiri kuti dziri pezepezesi zvemuchirongo inyaya dziri kuitika kwakawanda takatiruza makuti apa masamanisi edu chikumbiro chedu chatakaita kuhaikoti chena chiri chekuti vanhu vadzidziswe kumachechi kumapostora aya kwetewo wega waite masvondo 19 akatevedzana paine mazvimatsamba ari kutaura kuti aiwa kurodza vana vari pasi pemakore zvakashata
saka ivo muzvare sharonava vakaendesa nyaya kumatare zvii chaizvo zvavaroda kuti zvinge zvichiitwa
vanga vari kukumbira kuti paitwe matano anotorwa nevacheche mapostora vanonyora zvinooneka zviri pajekerere pamacheche avo akati wandei wandei tinozviziva tisi kushora mapostora aka kune mapostora amwe atoembresa atogamuchira ari kutoparidza shoko iroro rekuti aiwa kurodza vana vari vabiki zvinhu zvakashata asi vari kuti pane vamwe vasati aembresa vasati vagamuchira ngapapihwe magwaro matsamba anotaura kuti aiwa kurodza vana vabiki kurodza vana vasa vasati vabvazera zvinhu zvakaipa zvinhu zvakanyangara so zvionekwe ende zvitevedzwe kuti vanopinda machechi vava vazvigamuchire vazve vadzidziso vadzive besides that vanga vari kuchemawo zvakare kuti vari kuberedare rehigh court kuti vipewo order inoti hurumende nevane masimba ekuprosecuta kana nekusunga nekuendesa vanhu pamberi pedzimhosva waite zvinhu izvi nekarikiriki nekukurumidza
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 bato rezanup f rinoti vari kuzviti inhengo yebato iri vasaibeth musengezi avo vakaenda kumatare edzimhosva vachipikisa kusvarudzwa kwavaemarson munangagwa kuti vafanobata matomu havasisiri nhengo sezvo vakabuda mubato iri kare mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanup f vatafadzwa mugwadi vanoti vamusengezi chikomana chakapandukira musangano panguva yavanoti ndiyo yakapandukavo vagodfrey senengamu vakanofoma bato ravo vamugwadi vanoti sebato vari kuona kuti zviri kuitwa navamusengezi nevari kuvatuma zvine njodzi yakakura munyaya dzemutemo sezvo vari kusvibisa zita rezanup f vamusengezi vakaenda kudare repamusoro rehigh court vachinyunyuta kuti musangano wezanup f wecentral committee wakaitwa muna 2017 uyo wakasarudza vamunangagwa kuti vambofanobata matomu wakaitwa zvisiri pamutemo sezvo vamunangagwa vakanga vasisiri nhengo yebato iri mushure mukudzingwa kwavo vanotivo zvakare musangano uyu waifanirwa kutungamirwa nevaiva mutungamiri webato mushakabvu Robert Mugabe kana kuti vaive mutevedzeri wavo vapelekezela mupoko ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri westudio 7 navamugwadi
zvekare ungangoda kuziva imemo kuti kana muchida kuona kuti uyu inhengo yezanup f tarirai chiso chake mutarise mapfekero matauriro namafambiro nezvaanorwira nezvomutorera nguva zvinokutaridza izvozvo kuti iyi haisi nhengo yezanup f ko nhengo dzezanup f kamuno dzine dzidziso inobva kuchitepo school of biology dzinoziva mafambisiro anoita basa
asika vamusengezi vari kuti inhengo yezanup f inotove nemakadhi nemagwaro ayo ose
vasibheti tinomuziva chiri chikomana chakapandukira musangano panguva yakapanduka vasenengavo vakanofuma bato ravo hatizivi kuti nyaya dzekuzanup f unoziwanei asizve kune vari kumutuma kana kuti vanoshanda naye vangangoda kuziva kuti isi hedu namaziso makuru atinawo anofamba masikati neusiku tichange tichiongorora kuti anoziva here mwana iyeyi nevari kumutuma zvaari kuita izvi zvine mavery disastrous legal consequences nokuti ari kutanisha zita remusangano waasiri zvinhu zvinosungisa zvekare zvinhu zvinoita kuti akuzosungwa kumadamages nekuda kwedefamation kana kutanisha imeji yemusangano kana achizviziva kana asingazvizivi zvakakosha kuti agare aziva zvinokasira vamunangagwa legitimate president wezanup f hakuna umwe ari kuti ndiye president wezanup f handizivi kuti kuno umwe here wamambonzwa imi achitinge mutunga mili jekara mnyuru mkuru wa zanpio karapasi inata zinoze ya kano wakuti prezende alipo andizi uti mashoko ya waru mawara kupi
waru kuti kugazwa kwa wamunangagwa kwa kaitu kwa shiriku nzeko mtemo nukuti yu wamunangagwa waka nga wasisiriwo nengwe bato wadzingwa mbato munoti
wamunangagwa waka gazwa desezo kovichi waka zati kiswa direkta hodi narukumbi ya zekaitu wa mna 2017 mwaka wa tishemba chaka andizi uti mashoko waru uta wanunga nao ane ute shumkati ye uye ane urozi ye mkati kana kusi
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro kuMDCT kune nyaya yavo yavakudzanai mashumba avo vakarohwa nevatsigiri vebato iri svondo rapera mushure mokushedza musangano nevatori venhau kuti vabude sepachena zvavanoti vanoziva pamusoro pemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora zvine chekuita nemafambisirwo emari dzebato iri nezvimwe. Vamashumba vanoti vakave nhengo yeMDC kubva payakavambwa muna 1999 vachiti vamunzura vakatyora mitemo yeMDC uye havana kuita zvakatongwa nedare redzimhosva mukusarudzwa kwemutungamiri webato iri.
Inini ndifounda member MDC kubva 1999 ndakasenza naatsvangirai ndakasenza namaikupe ndakasenza nayo vamunzura asi nyaya yatikunetsana neyekuti vamunzura wakaruramba kutipa mari yangu yandakasenzirai muhoro kubva gore rakapera vachiti iyoyo nemhaka yekuti waisapota madamu kupe
saka ndei pane nyaya yachete papapa
neimwe nyaya iripo ndeyekuti inini ndiri kupokana nevamunzura nekuti vamunzura vakatyora bumbiro remutemo rakataurwa nesupreme court judgment kuti endai munoite extraordinary congress yenyu muchiteedza ma2014 structures muchiita nevanhu vanga vari kumabhuku atinonzi madelegates uye munofanira kunge muchiita nekorama yakakwana ye 4500 pati congress yavamunzura yavakaita yanga ine 1000 saka zvichireva kuti yanga isina kukwana korama izvo zvine chinyuriro changu pano kubva nokubvira nguva yese
saka nyatsa kukonzera kuti vamwe vanhu vebato iri vakurovei kana kuti varwisana nemwi chii
chakanyanya kukonzera kuti vanhu vebato vandirovi vakatumwa navamunzura vachitungamirwa naivhone musarurwa ivhone musarurwa munhu anga akaurayiwa muteedza polisi kugrandville saka unhu hwavo hwajaira hweviolence saka vakatumwa navamunzura kuti vai vandirwise kuti ndirege kufumura zviri kuitika maererano pakati pangu naivo vamunzura
mune umbo here wezvamuri kutaura izvozvi
ino umbo wakazara wawande kuti akapiwa mutongo wokunzi iwewe wauraya mupurisa saka kuzopurisa wakaita mujeri wakabuda mujeri nemhaka inoti padonoro ende munhu vanhu vapiwa vanzirwa tisina president vaufanira kuzoita makore mashanu wapara mhosva saka iyo vamusaruro wakatyora chibvumirano chavakaita pakati vana president wenyika
nyaya yamuri kutaura kuti iri pakati penyu navamunzura inyaya yei inozikanwa here yakambotaurwa here
nyaya yangu pakati pangu navamunzura inozivikanwa nekuti vamunzura varora vakaramba kundibhadhara mari yangu yomusenzo pandinenge ndichitambira yechipiri vamunzura vakatadza kundidzinga basa zviri pamutemo kana kuti vakatadza kupinda neni pahearing kana kuti vakatadza kundipa tsamba yekuti ndadzingwa pabasa saka nyaya idzodzo dzakakurukurwa mustanding committee mubazi guruguru reMDC
saka vamashumba chii chamuri kuita pamusoro penyaya iyi kurwiswa kwamakaitwa zvese zvamuri kutaura izvi kuti pane nyaya pakati penyu navamunzura pane nyaya pakati penyu navamai Yvonne pane nyaya pakati penyu nebato rese reMDCT yavamunzura
chisa muri kuita pamusoro pazvo zvese izvi?
Chokutanga ndamhangara kumapurisa, mapurisa atambira nyaya yangu, watanga kuita fao kuongorora nyaya iyoyo, saka ndakamirira mapurisa wapedze, then mwanhu ozoendera kudaro.
Munagweta here anokumiririrai, anokubatsirai panyaya idzi?
Ndamhangara kumapurisa, vamapurisa vatotanga kufeya feya nyaya yacho vachienda kunzvimbo yakaitika zvinhu. Ndo zvinhu zvandaita. Chechipiri, ndichasungisa bato ravo zvichingamidza naiyo Yvonne avandirowa inonzi Sivo, ndichovaendesa. Vakandinyadzisa kundirowa, vakandifumura unhu hwangu.
Imi nenyu makadini kubva zvamarwiswa pamuviri wakadii?
Mukoma, ndiri kurwadziwa, mbabvu dzangu dzakakuwara dzakarohwa nomukoma.
Makaenda kwachiremba here?
Ndakaenda kwachiremba musi iwoyo, ndikaita zuva rese ndikarara kwachiremba, ndikazobuda musi wegowera.
Vakudzanai mashumba, vanoti inhengo yeMDC kubva payakaumbwa muna 1999. Tatadza kubata mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana 4 vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi matatu nevanomwe 37 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevatatu 4673, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana rine makumi matatu nezviviri zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevasere 132688. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi manomwe nezvishanu zvine makumi matatu 3,275,033. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu ane makumi mana nezvishanu zvine mazana manomwe ane gumi nevanomwe 2,545,717. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvegurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vanokurudzira kuti mutengo wehwahwa nefodya uwedzerwe kuti pawanikwe mari yekugadzirisa zvinonetsa mubazi rezveutano. MuNewsday makare, mutevedzeri wegurukota rinoona nezveindastry necommerce vaRahesh Kumar Modi vanoti panodiwa mari inoita mamiriyoni mazana matatu nemakumi matanhatu emadhora ekuAmerica US$360 million kuti kambani yeZisco Steel igadzirwe zvekuti ishande zvakare. MuChronicle mune nyaya inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dzakatemera ivo nevamwe vakuru mubato ravo zvirango kuti paitwe hurukuro pamusoro penyaya yezvirango. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndipanda upanda taura ripano paSouth Africa Western Cape. Ndatiregai ndingotaurawo pamusoro penyaya yekutaurwa navamonzora vaDouglas. VaDouglas vakataura nyaya yakanaka zvikuru pano paStudio 7. Vachiti ivo navachangirai kureva kuti the late ndivo vakanokumbira masanctions kuti aiswe. Kana zvakadero nyaya yacho yakanaka, kai yakanaka zvikuru. Zvino zvayakanaka kudero vari kuti ndivo vakanokumbira masanctions kureva kuti ivo vamonzora vasati vafa vachipo. Saka isu takutovakumbirawo sevana veZimbabwe
kuti masanctions avakuti kuti ndivo vakamakumbira vachienda kushamwari dzavo idzodzo dzavanoti kwavakamakumbira vano mabvisa izvezvi hatichadi kunzwa nyaya yekunzi masanctions akaiswa nanani masanctions akaiswa nanani taakutongoziva kuti masanctions akaiswa neMGCT inotungamirwa nava Douglas Munzora
ndati mimi mahovheti ndopane mubvunzo wangu andiutaura zvakawanda ndati ndozvamakarwira here ndozvamakarwira here izvozvo nhamo yatanayo muzimbabwe makaenda imimi kunorwa musango muchigara musango muchitambudzika muchiriwana mvura muchiita seiwa mwakafira ikoko wamwe wakadzawo dzikasara dzasvirikadzi vana vakasara dzanherera mukatambudzika handiti zimbabwe yakanga iri pamusorosoro ichitochiwa nedzimwe nyika vana mozambiki vanani vachitoti izi vanhu vemuzimbabwe vakagarika saka imimi nenhamo yatanayo iyi zimbabwe yanga iri the food basket of africa saka ndo here zvamakarwira ndozvamakarwira kuti titambudzike kudai so saka dai zvanga zviri izvozvo zvamakaendera kuhondoka tesikaisikati no panyaya yekuvhota iyo kuti nyika isununguke tingadai takaramba 1980 ingadai tisina kuvhota dai takazvifembera kuti ndoo zvamakaenda kunorwira zvokuti titambudzike matambudzikiro ataakuita izvozvi vamwe vanhu havachaoni mari yechikoro chaiyo vanhu havachaende kumayunivhesiti mari dzaakushayikwa asi zvese zimbabwe yaiwirira muchine mukaka saka ndomubvunzo wangu iwoyo kuti ndozvamakarwira here
maswera sei maswera sei vashamarari vedu vestudio 7 ana mukoma jonga ana mukoma tanonoka zita ndinonzi sem magura kucape town south africa ndangotiwo nditauri pamusoro pekubatikana kwandaita nenyaya yevanhu vanoshandiswa nezanupf kwatsharumbira vachiita basa rokuratidza purezidendi kuinda nzendo dzake dzaanenge achida kufambira izvi zvaratidza muzuva ranhasi kuti vanhu vematsharumbira inini ndiko kwandinobvawo zvekare asi zvaratidza kuti munzvimbo yematsharumbira tichine vanhu vasati vatambura vasati vaziva kuti upenyu hunokwanisa kuchinjwa vanhu vasati vaziva kuti shanduko inodiwa munyika vanhu vasati zvevaziva kuti vana vavo kufanika kwai vanhu vekwatsharumbira nhasi vandisvodesa vakatarisa vana vavo vakati wandei vari kufira kune nyika dzimwe dzakada sekuna nasouth africa inyaya yekuti vana vari kutiza nhamo vachiuya kuno kuna nasouth africa vachinda kunyika dzisi dzavo matsharumbira ithingi yanga iri leseni yekuti vabereki vaone kuti mafiro akaita vana vavo kunyanya gore rino negore rapera munzvimbo yematsvarumbira makabuda zvitunha zvakati wandei zvichibva kuno vana vadiki zvekare asi nhasi unowanikwa vabereki vematsvarumbira vana vevatsvarumbira vachirambidza vanhu vanenge vachida kuti vachinjevo upenyu hwezvizvarwa zvezimbabwe vanhu vematsvarumbira hanhasi vandisvodesa kana kuri kupusa zveshuwa zvoda kutorudziswa izvi ndatenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
kwazwai vateereri vestudio 7 ini ndini Mike Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na8pm muchirongwa chanhasi tiri kurukura nezvechirongwa chehurumende yeamerica chefulbright teaching excellence and achievement program chine chinangwa chekusimudzira varayiridzi pasi rose tiri kutarisawo nyaya yekupinda kwevechidiki muchirongwa chekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kana kuti voter registration program mure zimbabwe musakanga nekuteerera chirongwa ichi muine nemike hove nhasi na8pm
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica Makambani mazhinji muAmerica ari kuneseka kuwana vashandi apo mabasa mazhinji ave kubuda zuva nezuva. Iko zvino mabasa mazhinji ari kumuka zuva nezuva pasina ari kutora mabasa awa. Nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paJehova University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanhu vajaira kushanda vari kumba, naizvozvo havashandi mabasa avasingaiti vari mumba mavo. Vanoti vanhu vari kutyavo chirwere cheCovid-19 icho chichiri kunetsa pasi pose. Muzvinafundo Masocha vanoti makambani mazhinji ava kuwedzera vashandi mari nekuvapa zvimwe zvisiri mari zvakaita sekuvabhadharira mari dzechikoro nezvimwe, asi mabasa ari kubuda ari kushaya anotora.
Mabasa muAmerica makambani anoratidza sekuti ari kushaya vanhu vari kuzopinda mabasa, vari kutsvaga pari kuvhurwa ikonomi yeAmerica. Nepasi rose nyika tinoona kuti dziri kuvhura ikonomi, saka tiri kuona kuti makambani anetseka kwenguva yakatirebei kunyanya gore rudo ra2022, zvekare tava kuenda kunana Christmas nenyuwero uku. Tinoona kuti vanhu vomuAmerica vanotenga zvakawanda chaizvo, zvokuti makambani ari kutsvaga vanhu vamwe voko haya temporari, vamwe voko haya permanenti, vachivashayiwa nokuda kwezvikonzero zvakawanda wanda zvinoita kuti vashandi vambomira kutsvaga mabasa vachimboita zvimwe zvavari kuita. Saka pane zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti makambani ashaye.
Mataura profesa kuti makambani mazhinji ari kuda vanhu vemabasa akasiyana siyana, sei zvichiramba zvakadai? Vanhu vari kurambirei kutora mabasa akazara kudari awa?
Pane zvikonzero zvakati wandei, chikurukuru chimwe chacho ndechokuti vanhu vari kusha COVID kunobatsira COVID kumabasa, zvekare vamwe vanhu vavajairira kushanda kumba. Panozonzi ipo mabasa ari paya ndokuti uende kuofisi havachadi. Chimwe zvechikonzero ndechokuti vanhu vane zvimari zvavo zvimwe zvavari kupuwa nehurumende samazuvano, vanhu vanohora mari dzimwe dzinonzi dzapasi dzinobvira pa150,000 zvidhaka, vari kupuwa mari pamwana wega wega wavanenge vanaye, vagozopatanidza zvemari iyoyo neimwoyo yavanenge vakasevha vachiri kumabasa. Vamwe vari kumboti aiwa ngatimbomira kuenda kubasa ite zvinezvi. Zvekare zviri kuitika ndezvokuti tinofanira kuziva kuti COVID yakauraya vamwe vanhu, ikarwarisa vamwe vanhu, zvekare vaiberi vachienda kumabasa. Ndo zvimwe zviri kuita kuti kushai kwevanhu kumabasa. Zvekare tinotarisa kuti vamwe vanhu vaisitora mabasa kana vari vanhu vanobva kushe kuimiva maimigrants aiva vamwe vaibva kuMexico nedzimwe nzvimbo. Ike zvinezvi kupuwa visa yacho yekuuya kuAmerica zvava kunetsa zvekare. Saka tinoona kuti zvimwe zvakawanda zviri kuita kuti vanhu vashayikwe kumabasa.
Chii chingaitwa kuti vanhu vadzokere kumabasa kana kupinda mabasa matsva ari kunzi akazara munyika?
Zvingatoitwa namakambani ndo zvakaitwa namakambani akaita sana Amazon makuru makuru aya anoti kana ukauya kubasa tinokupa bonus. Zvekare makambani mamwe ari kuti kana ukauya kubasa uchida kuzoenda kuchikoro tinokupinza zvekare chikoro. Saka kuwedzera mari nokupa vashandi mamwe maincentive nokuvadzidzisa zvekare ikoko, pamwe chete nokuti vape vanhu vamwe vokuzhe. Kune nyika dzakawanda dzina vanhu vasina mabasa, vakavapawo vanhu ivavo vanenge vari qualified kuti vave vazobetsera kumabasa kunoku. Zvinobva zvadii? Zvinobva zvashara. Saka zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa namakambani pamwe chete zvinogona kuitwa nehurumende zvekare kuti ufumi hweAmerica husimudzwe navanhu vanenge vachisevenza.
Zvino zviri kuitika izvi zviri kubata nyaya dzeupfumi sei?
Zvobata nyaya dzeupfumi nenzira dzakati wandei, nokuti kana vanhu vasingaendi kumabasa havasi kubhadhara income tax dzakawanda wanda dzinofanira kunge dzichinge dzichishandiswa nehurumende kutishandira isu pachedu.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa paDefra University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inonzi haisi kuratidza kuzvipira mukurwisa dambudziko rekuroodzwa kwevana vasati vabva zera. Bato reZANU-PF rinoti murume akaenda kumatare edzimhosva achipikisa kusarudzwa kwava Emmerson Mnangagwa vakabuda mubato iri kare. America yave nedambudziko rekushayikwa kwevashandi apa mabasa mazhinji ave kumuka zuva nezuva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. iva inesu zakari maneru anasi apo tichikupaya zvimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.